Masikati akanaka vatereri. Tinosangana masikati anasi uri musi wechina zvita 14/2017. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Justice Luke Malava vanogadza vatongi vatsva vasere kuti vatonge mhosva dzemudare repamusoro. Vaimbove gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vakasungwa zvekare nezuro vachipomerwa mhosva itsva yekuita zveuhori. Dzimwe nyanzvi dzezvematongero enyika dzinoti dzinowirirana zvikuru nemashoko akataurwa nenhengo yeMDC Alliance vatendai biti pamberi pekomiti yeseneti inoona nezvekunze kweAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika, Justice Luke Malava, nhasi vagadza vanhu vasere kuti vave vatongi vedare repamusoro reHigh Court, izvo zvasvitsa uwandu hwevatongi vedare iri pamakumi matatu nevasere. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
I, Hilda Musofa, swear that I will be faithful to Zimbabwe.
Uyo ndemumwe mutongi achitora mhiko yekuva mutongi wedare repamusoro nhasi. Vagadzwa sevatongi ndiamai Fielda Muzofa, vaJames Thomas Mabhikwa, vaIsaac Muzenda, vamunyanyiso Nevai Wamambo, amai Sylvia Chirau, vaBenjamin Chikowero, vaPasrai Kwenda pamwe navaJacob Manzunzu. Mutungamiri wevatongi wedare repamusoro Justice George Chiweshevati, vatongi vagadzwa ava vachaderedza mutoro mudare ravati basa riri kuramba richiwanda sezvo vanhu vakawanda vave kuziva kodzero dzavo munyika. Justice Chiweshevatiwo, mashandiro ematare anofanira kuvandudzwa kuitira kuti basa rireruke muHigh Court, vachiti vatongi vanofanirawo kuwedzerwa mumatare epasi. VaChiweshe, avo vaimbove nhengo yemauto epamusoro, vatiwo vatongi vagadzwa nhasi vachatora zvinzvimbo zvevatongi vedare iri vakasiya basa kana vakaenda kudare repamusoro-soro reSupreme Court. Vatiwo vamwe vevatongi ava vachaenda kunoshandira kumasvingo pamwe nekwamutare. Mumwe wevatongi vagadzwa nhasi, Justice Isaac Muzenda, vaudza Studio 7 kuti vafara chose nekugadzwa semutongi wedare reHigh Court.
Chaita kuti tive pandi Mwari. Mwari vanoda kuti tiwane nzvimbo nevanhu vokutonga muzita raJehovha pachake nokubatsirawo vaya vanoti justice kuti vabatsire the best way we can.
Mutungamiriri wesangano rinomirira magweta munyika, Relo Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe, vaudza Studio 7 kuti vafara nekugadzwa kwevatongi vatsva, vachiti izvi zvichaita kuti nyaya dzevanhu dzitongwe nekukasika.
Urongwa hwekudoma majudgment yawo chokutanga nechekuti urongwa hunoitwa zvakaringana neconstitution yedu. Pamwe chingangoita kuti tiite sekungoti nyunyutei kuti pamwe madzimai aita mashoma varume vati wandei, asi tofanira kufadzwa nekuti zvinhu zvinoitwa munhu wese achiona. Saka mukaona pabuda list yabuda, zvoreva kuti maonero echi epanel inointervhiewa vanhu ndo vanenge vakakodzera kuti kugara pabhenji reHigh Court semajaji.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, zvakare vari gweta vaObed Kutu, vati kugadzwa kwevatongi vatsva kuchabatsira magweta neveruzhinji kuti nyaya dzavo dzitongwe nekukasika. VaGutu vati kune dzimwe nyaya dzange dzichisvika makore mashanu kana kudarika dzisati dzatongwa. VaGutu vati vanofarawo chose nenzira yakashandiswa kusarudza vatongi ava.
Pakaita mapublic interviews, toda kutenda ipapo kuti bumbiriro remutemo raakuti pamukana wekuti hauchangonhongwika kana ungororedzwa sehove inongonzi yabudiswa mudziva yongonzi ndabatwa hove yangu iyi.
Kunyange hazvo vasina kutaura kuti dare rehigh court ringade vatongi vangani. Justice Chiweshe vati basa riri kuramba richiwanda zvekuti rinotoda vamwe vatongi kuti vatoreswe miko yekutonga nyaya dzemudare repamusoro. Dare iri riri kuvandudza mashandiro aro uye gore rino rakavhura mumwe muzinda waro kumasvingo. Gore rinouya dare iri richavhura mumwe muzinda kwaMutare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vaimbove gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vakasungwa zvekare nezuro nemapurisa eAnti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva itsva yokuita zveuori. Mhosva itsva iri kupomerwa vaChombo ine chokuita nechirongwa chegarikai icho mapurisa eAnti-Corruption Commission ari kuti chakaitwa zvisiri pamutemo pakagadzwa vanhu kwapfugari. VaChombo vakapihwa mukana wokubisa mari yebatiso zvondorapera padzimwe mhosva dzavari kupomerwa. VaChombo vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi masikati. Tabata gweta ravaChombo vaLovemore Maduku kuti tinzwe zviri kuitika.
Vakatorwa nevanhu veAnti-Corruption Commission vachiti vane mamwewo macharges avo nokuti vaya vanga vasinga kudhara anga ari mapurisa. Vanga vave Anti-Corruption Commission vakavatora vachivati vane nyaya itsva dzimwe dzavari kuda kuvapomera dzavakatovapomera ne dzinosanganisira kuti vainzi hanzi ndivo vakaita kuti vanhu vagare kunonzi kuwhite cave yaizigarikai salami kutle program. Vanhu vavakagarisa ikoko vanzi vangazi pamutemo uye vakatora iyo vakaipa vanhu vava kuti vagare vegarikai salami kutle.
Macharges akapamidzwa mangani?
Vakapamidzwa maviri. Rekutanga iro regarikai salani kutle vakakanganisa. Rechipiri ranga riri rekuti munhu welengiye anonzi Fugari vari kuti ivo vafugari vefugari ava vakazopa vaChombo neland kuti ivo vaChombo vakwanise kuzobvisa vanhu vaya vanga vagara ipapo pagarikai salani kutle ivavo. Vari kuti
maconditions avo ebail haana kuchinjwa here?
Haana kuchinjwa uye havana kurara kuAnti-Corruption. Vakabudiswa nezuro wacho manheru. Saka nhasi tiri kuenda kucourt nakota pasi kwamajistrate. Mhosva iyoyo inopomerwa, vanopomerwa mhosva iyoyo nekuti zvitaurwe kuti maconditions avo ebail aya acharamba akangodaro.
Saka izvi munoona sekuti zvichachinja mamiriro ezvinhu here takatarisa mhosva dzese dzavari kupomerwa?
Hazvina zvazvinochinja nekuti vari kungounza mhosva dzekare kare. Iyo yega tukara dzavakaunza nezuro dzakanzi zvakaitika between 2000-2005 epaperiod yazvakaitika paya pakamboitwa operation ramba chii ndiyo nyaya yacho yavari kupomerwa iyoyo. Iye mhosva dzatiri kungoona kuti hazvitombori mhosva seizvi dzatakapiwa nezuro dzasori mhosva dzehurumende sete dzemunhu umwe chete.
Avo vange vari gweta ravaIgnatius Chombo vaLovemore Maduku vachitaura vari parunhare muHarare. Dzimwe nhengo dzeZANU-PF dzinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kutora nguva yavo kuti vadome vatevedzeri vavo kunyange hazvo Congress yebato iri kuitwa mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Dzimwe nhengo dzebato iri dzakaita sava Bright Matonga, avo vaimbova mumiriri wemhondorongezi muparamende, dzinoti hapana chakaipa kuti vaMnangagwa vanonoke kudoma vatevedzeri vavo sezvavari kuita.
Bumbiro reZANU-PF rinotaura kuti mutungamiriri webato anenge ari first secretary president vachakonfirmwa ndochinje kutanga kuti iye zvinezvi vari acting vaozonzi vasubstantive. Bumbiro reZANU-PF rinoti vanokwanisa kuzotsvaga vavanu vavatedzeri vavo vairi vanopewa izvozvo. Saka zvinenge zvakwavari kuti pavachanzi ndimi mamutungamiriri first secretary weZANU-PF president ndo pavachazoti vanonditedzera ndivananhingi.
Mutauri wesangano revaimbo vavarwiri muhondo yerusununguko vaDouglas Mahia vanoti chakakosha ndechekuti vamunangagwa vambotanga vazodzwa zvezere nekongresi yebato ravo semutungamiriri webato ravo sezvo vakafanobata matomo emutungamiriri webato iri zvichitevera kusiya basa kwakaita vaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Chakanyanya kukoshesesa chandao tarisa kwandiri nini among other things inyaya dzekuti we are going to come up with a candidate and yagara iri ndiyo inopitwa preferred vamunangagwa, that is important kuti tipfurire mberi nehondo yebindura zvino sezva zvinofanirwa kuva nekuti vamunangagwa anga munhu angachitungamirira hondo yebindura zvino. Nyaya yevatevedzeri vamwe ndani tifunga kuti nyaya yakapera kuti vari kuenda kunoisa vatevedzeri vavo, but vatevedzeri vavo I pray nokuti handivazivi vanofanirwa kunge vari vanhu vanonzwisisa nyaya dzehondo yebindura zvino nemitemo yaifanira kuitredzwa nekwatiri kuenda.
Asi mumwe mutsigiri wezanu PF muzvare Gloria Mugova vanoti nguva yatorwa navamunangagwa vasati vadoma vatevedzeri vavo yawandisa.
Taifunga kuti pari zvino president Mnangagwa angadai vadoma vatevedzeri vavo mavice president but nanhasi havasati vavadoma. Tatonoita nekuramba tichifungidzira manje hatichazivi kuti nyika yakungotongwa nemunhu wanira asina vatevedzeri.
Vamatonga vanoti vanhu vachadomwa vanofanira kunge vari nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo yecentral committee.
Pese pane sarudzo mazita anokandwa ipapo, munhu wese anokodzera anenge ari mucentral committee kuti asarudzwe kuve kupiwa chigaro chemupoliti biro kana chemupresidium. Bumbiro remutemo rinoti mufirst secretary president ndo vanosarudza vatevedzeri vavo. Zvemazita izvo hatingaweste nguva tichidaro.
Mutauriri wezanu PF kuUK vaNick Mangwana vanoti zviri kuitwa navamunangagwa zviri pamutemo.
Hurumende iripo ihurumende inonzi transitional government, nokuti hurumende ichange iri mukutungamirira Zimbabwe kwemwedzi mipfumbamwe kana minomwe. Saka pamwedzi iyoyo mukuru wenyika vari kutarisira kuti vaone kuti pano paungana kubatsirwa zvinodisabilize party nenyika here kana kuti hazvisi. Saka muurongwa hwavo muconstitution yamurikuva vane discretion, hapana chavanomhanyira.
Vane ruzivo nezviri kuitika muzanu PF vanoti vamunangagwa vari kutemwa nemusoro kuti vodoma vanani sevatevedzeri vavo pakati pemukuru wemauto vaConstantino Chiwenga, vaPhilip Valerius Banda, vaChinga Dhuve pamwe navaDhumiso Dhavengwa, avo vave nebato ravo rezapu, avo vaimbova mukuru weZipra. Zvinonzivo vamunangagwa vari kutarisirwa kusangana navaDhavengwa kuti vazeye nyaya iyi mushure mekunge vambokanzura musangano wavaifanira kuita svondo rapera. Vamunangagwa vachinzi vakati vakanga vawanirwa nebasa zvakakonzera kuti musangano wevaviri ava utadze kubudirira. Kune vamwe vanoti mutauriri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo, mumwe wevanhu ane mukana mukuru wekudomwa seumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato, pakatariswa ukuru hwanga huri muzanu PF husati hwabviswa muna zvita 2014 nechikwata chegeneration 40 icho chaishandisa amai Grace Mugabe nekuvapaka nepfungwa dzinoparadza. Izvo zvakazoita kuti vaMugabe vabviswe pachigaro nemauto musi wa14 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, Dr. Wilmo Kanyongo vanoti vanowirirana zvikuru nemashoko akataurwa nenhengo yeMDC Alliance vatendai biti pamberi pekomiti yeseneti inoona nezvekunze kweAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Ndakateerera ndakatarisa vhidhiyo ndichiona abiti nevamwe vachitaura. Ndakaona kuti zvavaitaura zvinokwanisa kutorwa nenzira dzakasiyana siyana. Tingatarisa tichiona kuti nyaya yemasanctions akonzera kuti vanhu vakawanda kuZimbabwe watambudzika. Saka izvozvo zvinonzwisisika. Dai zvaka zviri kunzi maconditions ari right, tinokwanisa kuti no, ngati kampenei kuti masanctions abviswe. Zviri izvo zvatakambotanga kufunga ndichitarisa pakaitika machanges akaitika kubva kwakaita President Mugabe. Chifunga kuti analysis yangu yanga iri kufunga kuti takupinda muchapter nyowani from where kwatanga tiri during President Mugabe. pati manji zviri kuitika izvi ndiri kuona kuti kunenge kwa kuita militarization ye ma functions enyika andinyatsoziva kuti izo zvimanji izvi zviri kutiendesa kupi kana kuti tichasvika kupi.
Ngatimbodzokerai pamashoko akataurwa navabiti. Pane chamunopokana nacho here pamashoko avakataura?
Sekuona kwandakaita inini kutaura kwakaita biti ane aikumbira kuti masanctions abviswe mbijana. Ndinowirirana nazvo izvozvo but ndinofunga kuti panofanira kunge pane maconditions ekuti tinopa support iyi kana zvakadai nezvakadai zvaitika. Nokuti pakasadaro handione tichikwanisa kuita mafree and fair elections gore rinouya.
Sei muri kudaro Professor Kanyongo?
Mafunguro angu aya ndiri kuona kuti masanctions akabviswa pasina maconditions tinoita enable the current government yotadza kuita mareforms anokwanisa kuti tiwe nemafree and fair elections gore rinouya and tinokwanisa kuwastack the same government again which wakawanda wari muhurumende iyoyi wakatirakidza kuti hawasi competent for a very long time. Now pane machanges anenge ari kuitika akadai ne kuti vanhu vave productive kuti pasaitwe waste yakawanda but andifunge kuti izvozvo it's enough kuti tibva tati full throttle ahead masanctions ngaabviswe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika Dr. Wilmore Kanyongo vachitaura vari parunare kuOhio naRay Choto weStudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington, D.C. Sangano reZimbabwe Peace Project, ZPP, rinoti riri kushushikana nekushungurudzwa kuri kuitwa veruzhinji nemauto. ZPP inoti pakuchorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitika munambudzi, mauto akatyora zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. ZPP inotiwo Zimbabwe Defense Forces inofanirwa kuongorora kuti ndivanani vari kuchora kodzero dzevanhu veruzhinji. Mukuru weZPP Muzvare Justina Mukoko vanoti hurumende inofanirwa kuumba komiti inofanirwa kufefeta kuchorwa kwekodzero dzevanhu nemauto.
Chatakaona ndechekuti veruzhinji vanenge vari kusangana nedambudziko rekutyorwa kwekodzero dzevanhu nenhengo dzeZimbabwe Defense Forces ende isusu seZimbabwe Peace Project tiri kuti hazvina kufanira kuti vanhu vemauto vaite izvozvo zvavari kuita nekuti tine zviitiko zvakati kuti zvatakabata zviri kuenderana nekushungurudzwa kweveruzhinji. Tinongokumbira kuti dai izvozvo zvaateedzwa kuti vaonekwe vachidzokera kukamba dzavo.
Zvinhu zvamakawana izvi zviri munzvimbo imwe chete here kana kuti zvakazara munyika kwese kwese?
Handingati nini zvakazara asi zviri kuwanikwa munzvimbo apo nepapo asi zvikaregerwa zvichienderera zvinogona kupararira. Ndosaka tiri kuti nyaya yacho ngaibatwe nekukasika kuitira kuti ukama hwanga hwaumbwa pakati pemauto neveruzhinji vemuZimbabwe urambe hwakadaro.
pamakawana kuchorwa kwekonzero idzi makaita sei, makambo idzawo here kutaura nevakuru vemauto pamusoro penyaya iyi?
Hatisati hedu tataura navo, asi nemashoko edu aya tiri kuvimba kuti tiri kutokurukura navo kuti vanzwe pane zvinyunyuto zvedu kuitira kuti vagone kugadzirisa.
Pane chiratidzo here chekuti mauto achabva mumigwagwa nekukurumidza?
Isusu hatigoni kuti titaure izvozvo vasati vatiudza, nekuti tikangoamba tichiona vakapfeka mainfu vari mumugwagwa rinenge chiratidza kuti havasati vaenda. Ndinovimba kuda kuti nemashoko avachazotipa zvinoenderana naizvozvo, asi chero zvavo vari mumugwagwa ngavafambe mumigwagwa, asi vachatyore kodzero dzevanhu.
Pari zvino pachine kwokupotera here kwasara kana kuti tinongoimba kunzirwa tsitsi nemauto?
Ndinofunga kuti ipapo ndo pane nyaya yeruhombe, kuti ivo ndove kupedzesera kupotera.
Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vachitaura vari parunhare kuEthiopia.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Kwasara mazuva mashoma ekuti vanhu vapemberere zororo rekisimusi. Vakawanda muchinoi vanoti zororo iri richange risinganakidze sezvo vanhu vakawanda vasina mari. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vanoti havaone vachipemberera zororo iri nemufaro sezvo vanenge vasina mari yekutenga tunonaka nezvipfeko zvevana. Mumwe mugaro wemuchinoi uye vari murairidzi Amai Stembeni Zambuko vanoti zororo rekisimusi richange risingavafadze ivo nemhuri yavo sezvo vari kuwana mari mazuva maviri zororo risati rasvika. Amai Zambuko vanoti nekuti vachanonoka kuwana mari vachatadza kutsvaga mari kumabhanga kuti vatengere mhuri yavo zvavanoda pakisimusi.
Krismasi inenge isina kumira zvakanaka nekuti isusu tisina mari. Vamwe vanenge vatambira kudhara asi isusu tongozotopedzisira kutambira, saka hatifungi kuti tichatinakidza Krismasi nekuti vana vanenge vachitarisirawo kuti vaonoimbe dzeKrismasi vaonawo kudya kwakanakawo, saka hatifungi kuti change ichitinakidza.
Amai Chena Ikosa vanogara mumusha unogara veruzhinji wechikono hono. Amai Kosa vanoti kisimusi yegore rino hainakidze sezvo vanhu vanenge vasina mari nekuti mabhanga haasi kupa vanhu mari yavo. Amai Kosa vanoti nekuda kwekuti zvitoro zvakawanda zvave kuramba vatengi vanenge vachishandisa makadhi kana kuti swipe, nokudaro zvichavaomera kuti vatenge zvavanoda.
So far mabanks hamuna kana mari, hatina kana cash. Iye zvokuti utengere vana chikafu chekrismasi chaizvo hauna kana mari, saka krismasi yacho haisi kutomboita, iri kutobhohwa because mari haisi kutenderera. Mari ngaitenderere tikwanise kutengera vana zvavanoda. Zvimwe zvacho hazvide kuswipe, zviri kuda cash, saka tinotenga nei. Ndo zvandiri kuona krismasi haisi kumbonakidze gore rino, haina kidze nekuti haina cash. Mamashops havade kuswipe kana eko cash havaidi, saka tichida kutengawo zvimwe zvino necash, but cash yacho hapana, mabhengi macho hamuna mari, saka krismasi yacho haina kidze kana usina mari.
Izvi zvinotsigirwa navaLorenz Mulambo avanoti havatombofunga nezvezororo rekisimusi nekuti hapana kwavanowana mari sezvo vasingashande.
Ndanga chatombotombofunga chinonzi Christmas because I have no means. Pana kana kwandowana mari ndiwana kumwe ndinini ndisina means, wanadzo zvavo means. Kuti hapana kana kutomboifunga hatitombotora nezvayo.
Asi vamwe vanoti kunyange zvinhu zvakaoma munyaya dzezveupfumi, gore rino vachafara pakisimusi vachipemberera kubva kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita anoti kisimusi yegore rino vanhu vakawanda vanenge vachifara kuti vari kutamba kisimusi vaMugabe vabva pachigaro, uye nekuda kwekuti vashandi vakawanda vehurumende vanenge vave kupiwa mari dzavo nenguva yakatarwa.
Ndinofunga kuti gore rino vanhu Krismasi vachange vachifara chaizvo. Tanga vanenge vachifarira kuti gore rino vamwe vanenge vachitangawo kutamba gore rino kugaba satonge pana purezidendi mutsva. Ndinofunga kuti vanhu vanenge vachifara chaizvo, uyezve vanhu vazhinji vanenge vahorawo mari dzavo.
Hurumende yakazivisa kuti masoja nevanoshanda mune zveutano vachatambira mari dzavo musi wa15 zvita, vachiteverwa nemapurisa nevanoshanda kumajeri vachatambira musi wa19 zvita. Vadzidzisi nevamwe vose vanoshanda muhurumende pamwe nevari pamudyandegere vanozopedzisira kupiwa mari dzavo musi wa21 zvita. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
They make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my lover, lover. We do everything is well, well. Your love, they make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love. Same thing way they make me feel like say you go be my wife. Now the same thing weeping they make my friend talk say I they waste my time. Now because I they respect you girl, spend it for you every night and day. I pray for you because of you I they fly like butterfly my love. Now this thing make people they say I don't lose my sense my pain. But nobody can stop me from loving you. I'm with you my lover, lover. Is well, well, your love, they make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my lover, lover. With you, everything is well, well, your love, they make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love. You see the way all the things they flow. So I'm surprised to see how they love you so. Girl, I just suspect, say them no, no. Say that you be the person where they make me flow. Ooh. Tell them, say you are the blessing, and that's why you are so interesting. Nobody is understanding the way you are. Oh, my beautiful girl. Now, all this make people they say, oh, I don't lose my face, my pain. But they can't stop me from loving you. I'm with you, my lover, lover. Do everything is well, I'm with your love. They make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my lover, lover. Well, your love, it makes my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love. Your love, they affect my brain. And to you, they make me go insane. It go make sense if you come my place. If you know here, I go talk am again. Your love, they affect my brain. Oh, my love, how they go insane.
Yori yori mumanzi wakanetsa makore apfuura uchiuya kwamuri uchibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Justice Luke Malava vanogadza vatongi vatsva vasere kuti vatonge mhosva dzematare repamusoro. Vaimbove gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vakasungwa zvekare nezuro vachipomerwa mhosva itsva yokuita uhori. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti dzinowirirana zvikuru nemashoko akataurwa nenhengo yeMDC Alliance vatendai biti pamberi pekomiti yeSenate inoona nezvekunze kweAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvekare manheru anhasi na7pm apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva6am na2pm. Tizivisei nokutitumira tsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chino kubva pachatanga, munokwanisa kuchinzwa pawebsite yedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.